This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 23, 2016. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne15775 kHz pashortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Professional body sistematika tinobvumirwa kuratidzira either mapurisa awadi kana kuti vanoda as a trade union tinobvumirwa kuratidzira.
Sangano reZimbabwe Raw Teachers Union of Zimbabwe rinoti mapurisa ave kuda kurikanganisa kuratidzira kwaranga raronga.
Tichitarisa kuManicaland kuri kushanda World Vision neCare, tine madhamu ane chitsama atakavaka tichishandisa mabasa ezvemaoko atinoti food for work muchirongwa.
Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitwa kumaruva, tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nesangano reUnited States Agents for International Development kana kuti USAID. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti RTUZ rinoti riri kuzoenderera mberi nekuratidzira musi wa 29 kubvumbi, kunyange hazvo mapurisa ari kuramba kuva pamvumo. Varayiridzi ava vanoti vane zvichemo zvakawanda zvavanoda kuti hurumende igadzirise zvinobata nyaya dzemashandiro avo. Mapurisa akamborovawo vakuru vakuru vesangano iri muna zvita gore rapera apo vaironga kuratidzira. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori wezvemutemo musangano iri vaMaxwell Basiyao.
Mapurisa vari kupa zvikonzero zvekuti demonstration yematicha ingangokonzeresa kuti ijoine nevanhu vakawanda vane zvinangwa zvepolitiki ikadzamara yakonzeresa munyika zviya, asi harisi riro donzo redu. Isu tiri kuzama kuda kuti tiratidzire sematicha tichinyunyuta nekumashandiro ematicha kunyanya maticha ekumaruwa. Izvezvi muZimbabwe maticha haachatenderwi kuenda kuizi, but vashandi vemuhurumende vakangofananawo nemapurisa nemasoja. Masoja nemapurisa vanoenda kuizi, but maticha parezvino havachatenderwi kuenda kuizi until further notice. Ndo chimwe chichemo chedu chatichange tichiratidzira mudemonstration iyi. Uyezve tobatirwa pensheni pamari iyi agara iri pasi pepoverty data mulaini. Zvinova chinhu chinorwadza chose, hatizvitarisiri isu sematicha. Saka chinangwa chedemonstration yedu ndechekuendesa petition yedu kuna Speaker of Parliament, kuendesazve petition yedu kuna Minister of Education anova ndiye ari kuita anti-teacher policies. So isu even mapurisa vakati havasi kubvuma netsamba yedu yekukumbira that demonstration kuti iwe illegal, isusu we are going ahead with our demonstration.
Ko madii kuenda kumatare zvinosimboita vamwe vanenge varambidzwa kuratidzira?
Hatione tine nguva yekuti tiende kumatare because takatarisana neholiday. Isusu tatatora senguva iyoyo kuti tiratidzire. Isusu we based on the constitution of Zimbabwe, inoti a professional body sematicha tinobvumirwa kuratidzira either mapurisa awadi kana kuti vanoda.
Munyori wezvemutemo musangano reRTUZ vaMaxwell Basiyao vari parunare muHarare. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rakatura mamwe mapepa kudare repamusoro soro richikurudzira kuti dare iri rinzwe nechimbi chimbi nyaya yakakwidzwa kudare iri negurukota rezvematunhu vasevhia Kasukuwere. Vakasukuwere vakakwira dare vachipikisa mutongo wedare repamusoro kana kuti rehigh court uyo wainge vati kumisa basa kwavainge vaita vaamutendi Kombai vanova meya wegweru vachivapomera mhosva yeori kwainge kusiri pasi pemutemo. Mukuzeya nyaya iyi, tabata gweta resangano riri kuita nyaya iyi reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe Chimbwa.
Iyo nyaya iyo yekugweri iyoyi kune mapepa akatoendeswa kudare ari kutaura iwo kuti kuuya kwenyaya yaKasukuwere rekudare hombe iyi kutsvaka kutambisa nguva. Saka tiri kutarisira kuti nyaya inzwike zvechimbi chimbi kuitira kuti meya vadzokere kubasa, nekuti basa rekuongorora kuti Eben Council iri kutongwa sei uye vanhu vari kugara zvakanaka sei inyaya yakakosha yekuti haingagari isina munhu anenge achiita tichimanyisana mumatare sezvatiri kuita izvi.
Saka makaendesa rini mapepa?
Akaendeswa mazuva maviri apfuura.
Mune tarisiro yekuti nyaya ichanzwikwa nechimbi chimbi sechikumbiro chenyu?
Ndo zvatakakumbira, tiri mumaoko edare ipapo, asi ndo zvatiri kutarisira.
Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe Chibwa vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzechikafu vatabisani moyo vanoshanda nesangano reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID nezvirongwa zvavari kuita mumaruva.
Tichitarisa kumanikaland kuri kushanda World Vision neCare, tine madhamu ane chitsama atakavaka tichishandisa mabasa ezvemaoko atinoti food for work muchirongwa. Apo vabereki vanopuwa zvivakiso, vanodzidziswa kuvaka, vachibatsirwa nemainjiniya anobva kumasangano atiri kushanda nawo, vachivaka madhamu, vachivaka mairrigation uyezve nemadhibha. Zvinobatsira zvikuru chaizvo munguva dzatinenge tasangana nematambudziko ekushayikwa kwemvura iri kunaya zvakanaka, kana kuti anobatsira zvipfuwo kuti zviwane utano hwakanaka, zvinozopowo vabereki mari dziri nani pavanotengesa zvipfuwo zvavo. Mukuburikidza basa ratinoita neofisi yedu inonzi yeEconomic Growth, tine mabasa atinoita akanangana nekudzidzisa varimi nzira dziripo dzamazuva ano dzekurima. Tiri kushanda zvakare nevarimi tichivadzidzisa nyaya dzezvekuchengetedza zvipfuwo kana kuita mabhizinesi akanangana nekuchengetedzwa kwemombe dzingava dzemukaka kana kuti dzenyama. Muzvirongwa zvedu zveEnsure zvatiri kuita mubazi rezvechikafu, tiri kudzidzisa zvakare vanhu mabasa ekufusha mari atinoti nechirungu mavillage savings and lending, anova iwo abatsira chaizvo kushandura nekupa mhuri dzakawanda mikana yekuti vatangewo mabhizimusi madiki kumaruzevha anozovabatsirawo kuti vawane kutenga zvekudya pamwe chete nekuwana zvipfuwo zvavachashandisa mune zvamangwana.
Mungatiudze kuti muri kunyanyoshandira kunzvimbo dzipi muzvirongwa zvamuri kuita izvi?
Chirongwa chatiri kuita neWorld Vision chinonzi cheEnsure chiri muBuhera kuChimanimani nechiPinge muManicaland. Mumasvingo tiri muZaka tiri kuBikita pamwe chete nekwaChiri. Tichiburikidza neCultivation New Frontiers in Agriculture kana kuti CNFA, tiri kuCholocho, tiri muMatrix South tichishanda kuVulilima, tichishanda zvakare kuMangwe nekuGwanda.
Mungati muri kushanda nevanhu vakawanda zvakadii?
Basa redu ratiri kuita neWFP tine vanhu vanokwana ivo 600,000 vakawana rubatsiro. Chirongwa chedu cheWorld Vision cheEnsure chiri kumanikaland nemasvingo nechiri kumatevereland chiri kutarisawo mhuriwo zvakare dzinodarikawo 600,000.
Nyanzvi munyaya dzechikafu vatabisani moyo vanoshanda nesangano reUnited States Agency for International Development vari parunare muHarare.
We love you.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chief Chiyambo.
My Instagram.
Yeah, bro.
Nafaza, my sister.
Tafaza munu wese mafita Doro tandira basi tafaza varibasi tafaza Kana ma ancestors Yeah Waya waya
Inini dino itwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada Makatera Studio 7
Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwavanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro namuzvare Jesse Majome vanova ivo Nengo yeparamende ye MDCT inomirira Harare West. Muzvare Majome vachange vachikurukura nesu pamusoro pezvinyorwa zvavakatanga zvavari kuti ivo Hands Off Harare Petition izvo zvinoshora kurukota rezvematunhu vaSavior Kasukuwere. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Majome.
I want to know tenda.
Mungati itana nguro neje gwaro renyu idzva iri.
Tingati ikurudziro kuvagare vemuHarare zvakanyanya vagare vari muHarare pari zvino kana kuti vagare vemuHarare vari kune dzimwe nyika kana vane hama vane chekuita neHarare kuti vanyore chinyoro ichocho chichemo chekuti kuna minister gurukota rezvenoka kuti minister muHarare kwete siyana neHarare iremekedzai simba ratina reisusu vagare vari dzive Harare. Kuti tiite zvatinoda muguta redu tironge zvemuguta medu zvichiburikidza nevanhu vatakavhotera kuti minister hamusisina simba iroro constitution yave kuye zvaisi chakubvumidzei tiremekedzeiwo hatisi vana vadiki.
Zviri kutambirwa sei zvirongwa izvi zvamada kutanga pari zvino uyezve takanyanyotarisana nenhuna dzinotarisana nemadzimai?
Ini ndiri kuona chirongwa ichi chichitambirwa ndingati chichemo ichi pari zvino pane vakasaina ipopo paintaneti vakati wandei petition iri paintaneti saka inotinonokei asi ndiri kurudza kuti wese ndezva kuti vamwe havana mukana wenda paintaneti asi vanawo ndapota endai mundoenda kana paFacebook page pangu mutore muo musaine maunirambeta petition vanhukadzi vanenge vanotinonokei handizivi kuti nei kuti vadairire nyaya dzakadai vanokurukura dzimwewo paintaneti asi vanongotarisa vachidarika vachitarisa vachidarika asi zvinhu izvi zvinobata upenyu hwavo navo zvakare.
Chii chakaita kuti mufunge kuti muite petition iyoyi?
Ndiri kunyanyotaura ndiri kunyatsonzwisisa nyaya iyi nekunyatsobatwa nayo nekuti takarwisa zvikuru patakanyora bumbiro idzvairi kuti tibvise chisimba ichocho chaminista kuti vasazokwanisa futi kupota vachidzinga dzinga nekukungurusa kungurusa makanzuro vachitsira zvavo zvematongerwo enyika zvebato ravo. Minista havafani hunge vachipiringisha piringisha ngavasadaro saka izvi zvinobetsera kuti nyaya dzekutungamirwa kwemaguta nenharaunda dzinobata vanhukadzi chaizvo nekuti nyaya dzemvura dzemigwagwa dzemakliniki emakanzuru dzemagetsi munzira zvinhu zvinokosha kuvanhukadzi saka nokuti kuvanhukadzi uye ngatiiteiwo hanya nezvinhu zvakadai izvozvi izvezvi takukwanisa kuzvivhikira nebumbiro nekuti tikasashandisa izwira tinara takapiwa nebumbiro rinongofawa rakadaro zvonzi mwana asingachemi anofira mubereko saka ndapota sainai petition ikurudzirai vamwe vanenge vachida kusaina vanogona kuenda paintaneti pakanzi Hands Off Harare petition pawebsite inonzi www.change.org kana kuti vanogona kubvakacha paFacebook pangu inini vanoona ndine murazvo kana link yepetition iyo vongosaina vobva vapaone vamwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Jesse Majome kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achiripa chirongwa upenyu hwedu Our Lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro na Dr. Patterson Dzamara vanove munin'ina wava Itai Dzamara avakapambwa vakatsakatika muna kurume wegore rapera nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori.
Dr. Dzamara vakakwanisa kunge vachipinda munhandare National Sports Stadium musi wemuvhuro pamhemberero dzekuzvitonga kuzere vachikwanisa kuratidzira vari pamberi pematende akanga akagara vanyarikani izvo zvakazoita kuti vange vachitorwa nevanofungidzirwa kuti vasori vachirohwa zvakaipisisa zvakaita kuti vazoguma vave muchipatara. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 Dr. Dzamara.
Ndinotenda nekukoka kwamaita.
Dr. Dzamara, tinoona kuti musi wekupemberera kuzvitonga kuzere makawanikwa muchimbunyikidzwa kodzero dzenyu muchirohwa pamusoro pekutsakatika kwamukoma Itai Dzamara. Mukatudza kuti chii chakasvitsa kuti munge muchitora chivindi chekupinda munhandare yakachengetedzwa zvakadaro mukatanga kuratidzira?
Musi wemuvhuro yaiva zuva reindependence yeZimbabwe. Ini ndakabva kumba kwangu ndikasvika kuNational Sports Stadium. Ndazana kuenda kumhemberero idzodzo. Asi zuva iri ndakati ndichaenda ende donzvo rangu raiva rimwe. Raiva rekuti kudii? Raiva rekuti hongu tiri kupemberera kuti nyika yakasunungurwa. Asi zvizvaro zvemunyika yemuZimbabwe hazvina kusununguka. Independent but not free. Where is Itai Dzamara? Ndo zvanga zvakanyorwa paplacard randakasumudza pamberi pemaminista pamberi pavamugabe. Chinova chinhu chisati chamboitika. Takandipa chindi. I'm sure igwara rakafambwa naItai. Akava munhu akamira nechindi. Akava munhu akamira asina kutarisa kuti chii chingaitike kwandiri kana kuti chii chingasaitike kwandiri. Izvozvo zvoga ndo zvakandipa chivindi kuti no, mumwe wedu akamira pamukaa achimiririra tose. Nao ambunyikidzwa apambwa, isusu vasara tiri kudini zvazvo. Saka ini somununʼuna zodunga munhu ndakazoona zvakakodzera kuti no, nyaya yemukoma wangu haifaniwo kungonziwi yatsakatika kunge pasina chakaitika. Mwana woka uyu munhu akazvarwa nevanhu woka uyu.
Makanga mawana sei mukana wekuti mupinde kuVIP kwamakazokwanisa kunge muchienda kumberi kwematenda?
Pachirungu vanoti where is the will, there is a way. Ndaiva nedonzvo, ndaiva nechido chekuita chinhuichi. Ndikapinda munhandare. Ndikutaurakanaita yaiva nguva yangu yekutanga kupinda munhandare kuchiitwa gungano rakadai. Saka ndaisatoziva zvinenge zvakamira. Ndakapindamo ndikazikana ndikaona kuti zvakamira sei. Ndichitenderero ndichiona kuti okay, vanhu vari apa pane magadhi mangani apa pakadii. Kusvika ndazoona mukana kuti apo ndokwanisa kupinda napo. Ndaona mukana iwowo. Ndakamirirawo pane vanoita zvekuimbo vechimurenga wekwaya. Ndova ndakazongotiwo vachipindawo. Ndikataurawo nekamwe kamupana kakandipa hete yeZANUPF. Ndikaitawo ngewo mumwe wavo ndakasungirirawo fulegi. Ndikapinda zvakanaka naye. Zvira kana kumbodii. Ndapinda mukati imomo kwakutsvaga kadhibhokisi rangu. Ndakatsvaga mukoma anotengesa maice cream. Ndakamuti ndikukumbirawo bhokisi rako. Vaaramba vanamupa $2 akandipa. Ndawana chibhokisi chiye. Nyaya yanga yave yekuti nditsvage chinyoreso. Ndikawana chinyoreso kwakunyora meseji yangu. Ende zvese izvi zvaiitika purogiramu ichifamba. Kuzosvikawo pandakaona kuti noo nguva yakwana yangu yekuti ndichisumuke. Ndipo pandakazosumukawo ndiratidzira. Ndakamira pamberi pemaminista. Ndaratidzira kudaro. Ndipo pandakazotorwa nekunorakashwa kumashure kwematende.
Saka mune matanho hamuchazotorerawo here vakakurovai ava?
Hongu ndikutarisira kuti ndichange ndichibatsana nemagweta ndichitora matanho ekuti nyaya iyi iende pamberi pedare. Ndo yekuti hapana chandakatadza. Handina kupfuura munhu ini. Handina kuuraya munhu. Ndakaita zviri pamutemo. Ndakademonstrata zviri pamutemo.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Dzamara nekuwana nguva nesu pastudio 7. Maita basa.
Tinotenda.
Manga makateerera kuna Dr. Patterson Dzamara, munin'ina waItai Dzamara, avakapambwa vakatsakatika muna kurume wegore rapera. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muwako waBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inayo zvakare. Magweta okumbira kuti nyaya yameya weguta reGweru inzwikwe nechimbi-chimbi nedare. Sangano reUSAID robatsira vanhu vari mumaruva. tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Kips Dube munhau dzechirungu.